tikadaidzwa nehighcourt nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa 18 unova musi wemande nenguva dza 2 o'clock ichinzwika najustice foroma wehighcourt. Tikuzviona here kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi, asi isu hatine tetete, takamirira musi wemande iwoyo. Musi wemande ndohwanzi ndounofanira kutanga chimwe chireeshen chawanga vachitaura chenhema ichi, asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino zvezvekuti vanhu vezeki ivava vari kushandisa maboda dezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira mishini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo, nokuti mayouth officers vanhu vebato 1. Saka isu tinoda macivil servants asina bato raakarerekeka. Tiri kuda vanhu vari neutral, tida vanhu vasingakumbikidzi kodzero dzevanhu.
Saka mataura here nevheki nezvechichemo ichi?
Hongu, ndatonyora tsamba kutaura kwandiri kuita iko zvino aenda kuvheki kuti isu tiri kunyunyuta hatisi kubvumirana nenyaya yekuti vashandise mayouth officers. Dambudziko remayouth officers riko kuzvishavane. Pari zvino kune mayouth officers ari kutrenwa muzvishavane anenge anotozivikanwa nevanhu, zvishavane ngezi nemutauni muya vari kushandisa mayouth officers. Saka tatopiwa information iyoyo, uyezve tirikuiprocessa information iyo.
Ko kutanga kunyorisa kwemvuro uko muri kuti kudiwo kuvatsigiri venyu?
Chokutanga ndechokuti pakauya vanhu vanenge vachirejesta vanhu, vanhu vedu ngavaende kunorejesta kuvhota. Unoenda nechitupa chako netsamba inoratidza kuti unogara kupi. Tsamba iyoyo inogona kunge iri tsamba yasabhuku, kana kuti tsamba yakanzera, kana tsamba yaunonyora iwe pachako yodhindwa nacommissioner of courts. Saka unoenda netsamba iyoyo kana ipo pavheki pacho woti ndine tsamba yangu inoti affidavit, wofira tsambo yefomu iroro rodhindwa, worejesta kuvhota.